Mangwana ni akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana ni anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 6 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti makambani ekunze ari kuchera lithium munyika haana chaari kusiyira vana veZimbabwe chinobatika. Vanokokera bato reZANU-PF nerinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vanotsigira chirongwa chemapurisa chekusimbaradza urongwa hwekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda kuti makambani ekunze ari kuchera lithium munyika haana chaari kusiyira vana veZimbabwe chinobatika, uye vakati mune uori hwakanyanyisa huri kuitika. Makambani ari kuchera lithium anosanganisira ekuChina anoti Zhejiang, Wuhua Cobalt, Simomine Resource Group rekubikita neChinching Lithium. Chiwanikwa ichi chinoshandiswa kugadzira mabhatiri emotikari dzinoshandisa simba remagetsi uye mushonga wekurapa. Lithium yakawanikwa kuMashonaland East, Mashingo, Manicaland, Mashonaland Central, Matabeleland North neMatabeleland South. Kunyangwe nyika dzine chirikerwa idzi dzakaita seAmerica, Russia, Australia, Chile, Bolivia, Canada nedzimwe dziri kuita mari yakawanda, Zimbabwe haina chinobatika chairi kuwana sezvo chicherwa ichi chiri kuendeswa kunze chisina kukunyenjerwa. VaMnangagwa vanoti muna zvita hurumende yavo yakavandudza mutemo kuti lithium ikwenenzverwe munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu.
Lithium ndo chichirwa chakanyanya kukosha kubva zvino tichitarisa makore angangoita kana makumi maviri kana makumi mashanu kubva pari zvino. Nechikonzero chekuti vari kugadzira dzimotokari iko zvinezvi vakukoshesa kushandisa malithium batteries. Makambani makuru acho anogadzira motikari akaita sana BMW vatova nematargets ekuti by 2030 tinofanira kunge mota dzatinogadzira kana 50% dzinge dzamotikari dzinoshandisa lithium batteries.
Izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzezveupfumi?
Zvoreva kuti economy ye the whole world iko zvinezvi yakuzenge ichinge iri kutakurwa nelithium, nekuti car industry industry yakakosha zvakanyanya pasi rese. Hakuna nyika isingatenge motokari. Tuchitarisawo Zimbabwe kuti tiri kuitei nelithium yatiinayo, haina kusiyana sezvatiri kuita nemadiamonds, yekuti nyika yedu ine madiamonds akawanda, asi madiamonds acho haana chinobatika chinonzi chinochekutengwa nemadiamonds.
Iyi iri kuenda kupi mari?
Vakuru ndo vanenge vachifara kuti tine madiamonds, asi ukaenda mucommunity macho muri kubva madiamonds misodzi kuchema kwega kwega. Saka tichitarisawo zvekare maminerals generally muZimbabwe tisingatarisi lithium chete. Munoona kuti kune uori hunotyisa. Vakuru vedu venyika, vakuru vehurumende vaifanira kunge vazhinji vacho vari mujeri kutaura kunoku, ende jeri racho risiri jeri rekunzi 2 months kana kuti 3 months.
Panofanira kupiwa chirango chakaita sei semuenzaniso?
Taifanira kunga tine vanhu vari kupika kana 30 years mujeri nenhau yekubatsira makoro nyere kune dzimwe nyika kuti vabuditse ufumi weZimbabwe zvisiri pamutemo. So mitemo yedu inofanira kuti igadziriswe kuti munhu anenge abatwa eidza achibuditsa iye kana kuti achibatsira mumwe munhu kuti abuditse ufumi weZimbabwe, munhu iyeye anofanira kuva ne minimum sentence isingakwanise kuti ipidigurwe kana nedare ripi zvaro.
Kose izvozvo zvakakosha.
Izvozvo zvinoita kuti vanhu vatye kubira nyika, nekuti vanenge vari kuziva kuti vakadzamara vabatwa vachapika jeri kwenguva yakareba chaizvo. Asi hapana zvinhu zvakadaro zviri kuitika. Saka lithium chero ikawanikwa yakawanda sei, haisi kuzoshandura upenyu hwevanhu vemuZimbabwe, nekuti huori hatisati tawana nzira yekumisa nayo huori. Uye kuti vakuru vakuru muhurumende vange vari vanhu vakuti vanotya kuita huori, vachitya kuti vanozosungwa uye vachigara mujeri kwenguva yakareba.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa vafarai maguhu vange vari parunhare kwamutare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanokokera bato reZANU-PF nerinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vanoti vari kutsigira chirongwa chamapurisa chekusimbaradza urongwa hwekusunga vari kutengesa zvinodhaka izvo zvokanganisa utano hwevakuru nevadiki munyika. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mapurisa akati aparura chirongwa chinonzi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances, See Something, Say Something. Mukuzeanyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togare pi.
Icho Blessing chakanonoka, asi kunonoka uizvura. Kana vatochitanga tinotenda Mwari zvikuru, vana vedu vapera nemikozvodo nezvinodhaka izvozvi. Hauchamboni kuti chiucha yenyika ino navana vakadhakwa ivava inoenda kupi. Saka kuti vanhu vanotengesa, vanhu vanomwa zvinodhaka, dei mapurisa aita kana iyi yatingateti bhiritsi chaiyo.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti chero sitiriti unotongoona vanhu vachiisvika, uchitongoona vanhu vachimwa zvimabhodhoro izvozvo. Ukaona munhu achifamba mustriti akabata bhodhoro rekuiti kazi chinhu chinoita sekokokora mukati, mukati makatoiswa mari zvinodhaka imomo. Saka tinoita nyika here yavanhu vakadhakwa? Tingavaka nyika yedu here navanhu vakadhakwa? Vangabereka here vana vane zvitonga nyika ino iye vakadhakwa? Ko utano hwavo zvese vanongowana vakangogunduruka mustriti odyara wakasika? Saka vaita nesimba ravo rose, uye mapurisa kwete mapurisa oga nesiruzi reZimbabwe. Ngatibetsere mapurisa sharp paimbai so that vanoizviita zvipere tizvitapudze tiseze chiucha yenyika yedu. Nokuti kana tiinai vakadhakwa nyika yose ukavaona Blessing urikuvachimutemudzako, ukapinda maHarare iko zvino ukaona mumaskriti nezvakaita vana vanoyamwa zvimadhiragizi zvamene kuti zvinenzii, unoona kuti nyika yatoparara. Chiucha hapachina yenyika, ngavaite basa ravo mapurisa. Vasingatyi ichisa vana veZimbabwe tinovatsigira zvakasimba kuti taivai dhila navanhu vanotengesa zvinodhaka.
Saka imiwo sedare reparamende mungabatsira sei mapurisa panyaya yakadai?
Isu takamboita madhibhetsi muparamende, makaitwa mamoshoni akasiyana siyana anotaura nezvekudhaka, zvokudhirana vanhu vanotengesa zvinodhaka izvozvi zveparamende. Kana mapurisa aine mitemo yavanga ada kuti vabetsere kuti simba ravo riwedzerwe kuti vakwanise kubvisa nyika iyoyo yekutengesa zvinodhaka, nyaya iyoyo yekuti vana vamwe zvinodhaka, izvemitingava vanhu vanokonzera kuti vana vadoko, asi munoona manje kune vana vechikoro vakawanikwa vaine zvinodhaka muchikoro, vakazingwa pachikoro ndichopo. Kana vachida mimwe mitemo, kana ingava ministri yechocha welfare, ingava ministri yehealth inobvila namashoko iwawayo zvinodhaka, vangada mumwe mitemo ngavauyise kuparamende. parliament iri nekuti takatozvipeta muparliament munhu wese ari kurwadziwa nekuona mhuri yezimbabwe ichiparara nokuda kwezvinogara
asi kavamwe vari kuti zviri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuwanisa vanhu mabasa honorable
hama yangu zvinodzaka hazvina kutanga muzimbabwe ukaenda kusouth africa nhasi unondoona vanhu vakadhakwa nenzira dzatiri kutaura idzodzo dzana mukozvodo nezvimwe zvakadaro kunonzi kune ikonomi dota zanoyaiti handiti ndo kuna vanhu vakadhakwa zvokupedzira hati wakamboona mazuva mamwedzi mishoma yapfuura i vanhu vakatsira maraini yadoro hakuzvi kuzimbabwe ikoko toro ukaenda ikoko kuna maeurope itambudziko riri pasi pose nyika imwe neimwe inofanira kutongozvimirira iitapudze kuvapo kwezvinodhaka zinomisa vanhu zvinodhaka izvozvizvi asi zvimuno muzimbabweka
mungapa muenzaniso ipapo
zviri kubva kune dzimwe nyika kumaworkin countries ikoko kunana latin america kupi kupi zvichiuya muno muzimbabwe saka iti nyaya yetambudziko rezimbabwe kana ramabata inyaya yekuti yatongoita sewezi yapinda pasi pose iri kuita kuti vana vechidoko zvikuru matinejaza ndo vari kupinda munyaya dzezvinodhaka saka zvinongoda kuti nyika imire zvekutaura zvamakasa nezvimwe zvakadaro tichitoga tisine unemployment rate iri hai
vanokokera ZANUP PF mudare reparamende vapupraito garepi vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu westudio 7 Blessing abatavo vanokokera TCC mudare reparamende vaprosper mutseyami
chinhu chekutanga ndechekuti nyaya yekufambira vanhu vanotengesa zvinodhakwa zvinodhakwisa vana vedu zvichiparadza mhuri zvichiparadza zera rechidiki zvavaita izvi zvekuti vatange kusunga vanhu vanotengesawo chinhu chakanaka asi mukada kutariswa kudambudziko iri idambudziko ratokura zvekuti mapurisa akanonoka kuti vanhu avo vasungwe chaizvo chaizvo akanonoka asi zviri nani kuita pane kuregedza zvachose
asi zviri nyore here kuti mapurisa asunge vose vari kupomerwa mhosva dzekutengesa zvinodhaka
chinhu chandisingazivi kuti mapurisa anozochikwanisa here kuti vabudirire kuchiita ndechekuti mukada kuona kunharaunda dzatinogara isusu totora semufananidzo wetyangadanga mvura munoona kuti vanhu vanenge vachida kuita macandidates ebato rezano pf kunyanya kumakansela ndo vane mbiri yekunzi ndo vari kutengesera vana vedu nevanin'ina vedu zvinodhaka saka handizivi kuti vanozozvikwanisa here kusunga vanhu avo nekuti vamwe vacho vanenge vachitoti isusu hapana chinoitika kwatiri
nechikonzero chei
nekuti isusu patakatsika pahombe kana vakangosvika tinofona then ivo mapurisa havatisungi so handizivi kuti vanozozvikwanisa here kuita saizvozvo asi nyaya yekuti vanotengesa zvinodhaka vasungwe chinhu chakanaka zvakanyanya nekuti mhuri dziri kuparara vana vadiki vari kuigwa vari vana vadiki and havasi kuita upenyu hwekuti vakure vari kuparadza mhuri vari kuparadza zera vari kuparadza zvinhu zvakawanda nekuda kwezvinodhaka izvi
muri kupa mapurisa kurudziro yekuti aite sei
nokuti mapurisa ngaasimbise ashingirire aenderere mberi nekuti vasunge vanhu avo vakwanise kuenda panzvimbo pavo zvinodhakwa zvikwanise kubviswa muvanhu kuti vanhu nevana vedu nevanin'ina vedu vakwanise kugara zvakanaka vasingakwanisi kuona zvinodhaka izvi zvisingazikani kuti ukazvishandisa zvinokusvitsa papi ruzhinji ruri kuzvishandisa riri kufa saka chinhu chakaoma zvakanyanya
vanokokera TCC mudare reparamende vaprosper mutseyami vange vari panhare kwamutare naBlessing Zulu westudio 7 tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi mubepanhau reherald mune nyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vanoti hurumende iri kuronga kuvandudza mutemo une chekuita nekurasirwa kwemarara pese pese vachiwenga vakataura mashoko aya vari kuchiweshe vachitsvaga rutsigiro bepanhau rechronicle rine nyaya yekuti urongwa hwekuvakwa kwechipatara chikuru chehurumende chelupane provincial hospital kumatadaliland chasvika padanho repamusorosoro ichi ndicho chipatara chikuru chekutanga kuvakwa nehurumende mudunhu iri chinenge chine mibhedha mazana maviri nemakumi mashanu b Epanauri padande mutande re New Zimbabwe rine nyaya yekuti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF vari kuronga kurambidza mumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende. Muzvare Judith Tobaiwa vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kutaura parufu nepane mamwe magungano ose anenge achiitwa mudhorobha iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi washamuru studio 7 ini ndiitwa Bridget Kata ndiri kuno ku Johannesburg na ndichida kungobatawo nenyaya yemanesi na ndichingoti hurumende dai yaitoyanzwawo zvichemo zvevanhu vanzwawo zvichemo zvemanesi nekuti kuregedza kushanda kwemanesi nemadhokota zvinoitawo futi kuti isusu macitizens tikwanise tichishaya mishonga tichishaya manesi kuzvipatara vanhu vachifira mumaline. Dai vari vamwe vanhu vanonzwisisa vanzwisisawo chichemo chemanesi gadzingagadzirisa zvekuzvipatara izvozvo nekuti pari zvino iko zvinezvi vanhu vari kurwara hakuna vanhu vanovarapa iwo manesi acho kuti varambe uchienda kubasa kwacho mari yacho haisi wakwanira nekuti zvinorwadza kushandira mahara zvakafanana neisusu kuno isi hatina kumbopasa kana mafomu acho asi tiri kutohora mari dzakapfuura dzavanohora manesi nematicha vanhu vakaenda kuchikoro. Hurumende yamunangagwa please dhapota dzosai dignity education nekuti hazvibatsiri kuti munhu unopedza makore akawanda uchienda kuchikoro woenda kunokundwa nemunhu anotengesa mustreet wokundwa pei nemunhu ari kushanda mumba kusouth africa. Aiwa hazviiti, hurumende ndaione zvekuita nenyaya yemanesi. Tapota nematicha nevanhu vese ndaione zvekuita. Garai pasi nemanesi mutaurirane, kwete kutuma mapurisa kuti aende kunorova vanhu.
Nangagwa munhu unofanira kuyeuka mazwi amaitora muchipika mhiko yekuva mutungamiriri wenyika. Makabata bhaibhira musi mwari makaita sei kumushungurudza vasikana muri yavasikana chero mamai chero vakadzi vemapolitisheni vakadzi vana munangagwa vakadzi vevakuru vehurumende hamuhwitsitsi sei kuti muudze varume venyu kuti regedzei munhu mukadzi wasikana izvi zvine vana vake vanonzwa sei murume wake achishungurudza vanhu muchero kudai makaita sei kuvi vanhu vezamini makaita sei chazvi munoda kuti titese munoda kuti tiite sivhuwo here munyika medu zvokutaurirana maramba here zvokuti tinzwisane kana kuti maita sei tione zvimwe zvinhu zvatingaita maramba here zvokuti titaurirane.
Kwazuva iva shamarari vestudio 7 zvese nevateereri haindoda zvangubvunza panyaya yapayas jambwa panyaya yekurwa kwamoblessing ali zvinongonzwa chinzanzi payas jambwa ndiye akazobvuma akatobvuma mhosva iyi but hatisi kuziva kuti chii chakazoitika because nyaya haisi clear pakutaurwa kwairi kuitwa toda kuti zvinyatsokuita clear chii chakazoitika hatinyatsi kuziva kuti chii chakazoitika panyaya yacho maprocedures acho akaitwa kubva ipapo paakabvuma nyaya yacho ndei tiriziva kuti ari mukati here mushure mekunge abvuma nyaya yacho kana kuti akabudiswa kana zvakazofamba sei hapana zvotaurwa zvinongonzwa ngoti ndiye akazobvuma nyaya but hatisi kuziva kuti chii chakazoitika mushure mekunge abvuma nyaya ari kupi zvaakabvuma nyaya yacho ndo zvandiri kuda kunzwa.
Studio 7 makadii pano pastudio 7 nepenyuro notumira mashoko asina kwaakarerekera totenda nebasa rakanaka iro totenda tataurawo pamusoro pemutauriri wamapurisa wakunzi Latimo Chakanza uyo achitaura panyaya yevanhu vari kukontrora vasina kudzidzira basa haari kutaura kuti hanzi vanhu ivava vane problemu ari kuti hanzi motarist anenge achiteerera vanhu ivava vanokontrora vasina kudzidzira basa racho hanzi ivavo mamotarist ndo vane problemu. Aiwa kava kurinzwai imimi ndimutori neproblemu imimi vachakanza ndimutori neproblemu chaiyo chaiyo nekuti kana munhu achitaura kuti ane 17 years achikontrora paintersection motaura manyepo ari pachena kuti hamuzvizive ichokwadi here ichozvo chamuri kutaura kuti hamuzvizive kuti maintersection emuno munyika haana mapurisa anokontrora kowanikwa munhu achitaura 7 kuti ane 17 years achikontrora saka imimi 17 years idzi hamunobvira makaona kuti apa hapana munhu ari kukontrora saka muri kushandei mukushandira nyika ipi ndimi mutori neproblemu mukuru imimi mutori nebig problem maintersection yese haana anokontrora mota dzinolokana.
Masera sei kereke ramwari masera sei. Ndaita uyu mwana mukomana andinaye pano awanikwa nababa kutaona anonzi beloved makutukusa akabva kuZimbabwe mari mwesimbo akauya nekubhuretsi saka azokudzwa makombi ekubva kubhuretsi kuya kuno kurastenburg achifanira kusangana nasekuru vake murenje saka varasana pakuti iye anga asina foni saka paaburuka iye haana kuona sekuru ambovamirira haana kuvaona saka pakuti ati rega nditsvage rubatsiro ndiedze kufonera sekuru abva abirwa foni yake yanga ainayo saka asisina nhamba dzasekuru vake hanzi sekuru vake vanonzi Isaac Makutukusa anobva kuchimani mani ndokwaakatouya achibva saka kana painewo vangaitewo ruzivo kana rwevanhu vanobvawo kuchimani mani vakangoudzawo dzovamwe tinaye panopamba mwana uyu mukomana.
Halo pastudio 7 makadiko, chemo changu chiri pahurumende yeZimbabwe. Yadiko kumbotiregereravo vedu tatambura tatambura tahwane nhamo tahwane nhamo zvavanenge vachitaura ivo hazvirizvo zvatiri kuona hazvipana chinobatika chero kazama kudai hapana chinobatika amborega vamwe vatonge kana vakonewa kutonga kubva 1980 vachingotonga takangozvagwa kuti inongotambura nanhasi no ari kuenda kuti soja neakagara kumba neari kurisa ng'ombe the same munhu wekutambura inhamo waya waya tiregerei paivo uyo atonge mudoko uyo chamisa uyo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union inoti yave kurambidza nyika dziri mugungano iri kutenga mafuta ekufambisa dzimotikari edhiziri kubva kuRussia kutanga nezuro. Nyika makumi maviri nenomwe dziri mugungano iri dzinoti dziri kutora matanho ekuti dzisarambe dzichitenga zvimwe zvinhu kuRussia nechinangwa chekuda kuitemera zvirango mushure mekuedza kupamba Ukraine. Nyika dzemuEuropean Union dzinoti dzinenge dzave kutenga mafuta ekufambisa dzimotikari nezvimwe kubva kuMiddle East. South Africa inoti pane vanasikana vaviri vanova mukoma nomunin'ina vabatwa nechirwere chekorera vachibva kuMalawi. Vaviri ava vanonzi vakashanyira Malawi muNandira. MuMalawi vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vafa nechirwere ichi mumwedzi wapera chete. Bazi rezveutano rinoti vaviri ava vakatanga kuratidza kurwara pavakasvika muJohannesburg. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika muAmerica. America iri kuenderera mberi nekutsvaga michina inonzi ndeyokusora yainge iri muchibharuma kana kuti spy balloon chenyika yeChina chakapfurwa nemauto eAmerica ndokudonera mugungwa reAtlantic mudunhu reSouth Carolina. Mauto akawanda emumvura kana kuti marines ari panzvimbo yakadonera chibharumu ichi chekusora ichi apo pasiri kubvumidzwa veruzhinji kusvikapo. China iri kuramba kuti chibharuma ichi chaishandiswa kusora ichiti change chichiunganidza umbowo hune chekuita nemamiriro ekunze. Asi vamwe vanoti vamwe vakuru vemuchiuto muchina vanogona kunge vakaita kuti chipinde muAmerica nechinangwa chekuda kukanganisa masangano pakati pekurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. America yakabva yati yamira kuita musangano uyu. Mukuzianya I Blessing Zulu wa Studio 7 abata chizwaro cha Zimbabwe chiri ku South Carolina chakaona chibaruma ichi chichidonedzwa nemusi wemugovera va Promise Sunday.
Parizvinezvi isu sevanhu macivilians hapana zvinhu zvatikuona zvokunyoitika. Asi kubvira pakadonedzwa chitundumusere musere ichi panonzipo US Navy ne Coast Guard vakanga vandori nengarava dzavakanga vakatomisa mugungwa. Nekuti pakupepereka kwachanga chichiita nenyika, America yakamira kuti ichidonhedze, nekuti chinonzi chakakura zvekuti munhu wacho unoenzaniswa nemabhazi matatu. Ndokukura kwachakaita chibharuma ichocho chitundumusere musere ichocho. Asi saka kuti vachidonhedze chichiri muAmerica muland, vaishira kuti havazi kuti chinozodonhera pati uyezve chinogona kudonhera munzvimbo dzakagara vanhu ende vanhu vakafa kana kukuvara. Saka vakamirira kuti chipupurutswe nemhepo chisvike kumahombekombe kwenyanza, kuti vanhu pavanochipfuura chinodonhera mumvura. Saka ndozvakaitika, chichangopinda muedge necourse ndopachakabva chapfurwa chakadonhera mugungwa. Saka pari zvino tiri kuudzwa kunzi pane madivers vari kupinda mvura vachitora mapieces and everything zvakadonha kubva muchitundumusere musere ichocho kuti vaende nazvo sevanhu vemilitary vazviongorore kuti zvakamira sei.
Ko, imiwo muri kubvumidzwa here kuenda kumahombekombe kwenyanza?
No, hakusi kutenderwa. Pavakangoona kuti chadonhera kuarea yakadai, vakabva vaita perimeter. Even mumvura Coast Guard yakabva yaisa zvikepe zvayo kana mabots akaita saround perimeter. Hakusi kutenderwa kuti vanhu vasvikeko nemabots kana majet skis kana pabeach front. Penzvimbo idzodzo hapasi kutenderwa.
Takaona pachakapfurwa nemauto vanhu vachipemberera vachifara. Ko, vanhu vanga vaungana nguvai uye chii chakaita kuti vafare kudaro?
Taikanzwa kuti chitundumusere musere chikubvira pachakaonekwa kuMontana, vanhu vemuAmerica macitizens vakafila kuti violation yesovereignty yeAmerica. Saka munhu wose muAmerica aichitarisa mudenga, kana ukazwa kunzi chaa kunzvimbo dzakati, vanhu vaichibuda panze votarisa kuti vachese vari kukwanisa kuchiona here. Saka patakatochionawo isusu ndakanga ndiri kutopinda mushop mugrocery shopping ndakatoreceivawo ndakatambira phone call kubva kune mumwe wandoshanda naye zvikanzi ko chitundumusere musere chiya chasvika kunoku chaa kunzvimbo kwedu kunoku. Ndakatomira paya ndakatochiona chiri mudenga, ndokupinda mukonotenga magrocery pano kwandaiita. Pandakabuda ndakaona muparking kuti vanhu vawanda vakazara, munhu isaingoti achingobudawo motikari asi rapinda mumashops aitarisa mudenga. Saka ndozvaingoitika kuti munhu isaingoti achingobuda motikari kutaza chapapi chinhu chiya, because chaitooneka wakatomira.
Mubvunzo wekupedzisira, hapana kutyira here kuti pane zvimwe zvanga zvakatakurwa zvinogona kukanganisa utano hwenyu?
Ndozvimwe zvezvakaita kuti vamirire kuti pachinopfurwa chinodonhera mugungwa. Saka vanotivo pavakazochipfuura vakanga vaona kuti chakanga cha somewhere around maybe 5 kilometers out of the land chichienda towards into the ocean. Saka pavakazochipfuura ipapo vakanga vaita maprecaution yekuziva kuti hapana urubvu unokwanisa kudonhera pane vanhu.
VaPromise Sunday chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Carolina vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda kuti makambani ekunze ari kuchera lithium munyika haana chaari kusiyira vana veZimbabwe chinobatika, uye vakati mune uori hwakanyanyisa huri kuitika. Vanokokera bato reZANU-PF nerinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vanotsigira chirongwa chemapurisa chekusimbaradza urongwa hwekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Anokunyekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele. Thank you.